tikatara kuti zvona museveni zvari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobi Wine nevamwe zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vange vachiuya muno munyika vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo vamuseveni vagarisa mumasimba vamuseveni vari kudzvinyirira vanopikisa vari kudzvinyirira vari mumapato anoda zvekugusa ruzhinji kusunga nokutsikinyidza kwakadaro hasi kutifadza izvozvo.